Vachitaura pamusangano wekuzivisa nekuziya zvakabuda mutsvakurudzo iyi iyo yakaitirwa kudunhu rechipinge kumanikaland, vaitungamira tsvakurudzo iyi Dr. Pilani Zamchia vanoti zvakabudawo pachena kuti kubvisa vanhu munzvimbo dzavanogara kunoshungurudza madzimai zvakanyanya uye kunovasiya vave muurombo hwakanyanya. Tsvakurudzo iyi yaida kuona kuti madzimai anobatwa sei nekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavanogara mumaruwa.
Saka izvi ndiri kushungurudza vagari vekuChipinge. Vamwe vavo vakatosvika pakuzvisungirira vakafa, vamwe vari kusvodza nenyaya dzekuti vari kubviswa ipapo vachingopuhwa mazuva anokwanisa kuita 90.
Vanotiwo nyaya yekutora maruzevha kuti pavakwe madhorobha nemagrowth point zvinoita kuti nzvimbo dzekuvakira dzidhure, izvo zvinosiya madzimai asina mukana wekutenga nzvimbo idzi pamwe nekupa mukana kune vaya vanoita zvechioko muhomwe. Vazamuchia vanotiwo vanhu vari kudzingwa munzvimbo dzavanogara zviri kunze kwemutemo. Vanoti pachiri kushandiswa mitemo yaishandiswa nehurumende yevapambezi yeRhodesia, uye vanokurudzira kuti mitemo iyi ivandudzwe kuti pave nekutaurirana pakati pevanhu, makanzuru kana hurumende pasati paitwa danho rekuvaka dhorobha kana kuunza kambani munzvimbo.
Isu tanga tichiti hurumende dai yanga yakwanisa kuti itarisise mitemo inokwanisa kuti vanhu vange vachigara pavakagara zvakasununguka, vachitarise mutemo wavo weCommunal Land Act kuti dai vabvumidza vanhu kuti vanhu vange vari ivo vanokwanisa kufunga vachitungamirira magariro avo, vanokwanisa kunga ivo vachinyika madecisions nepavanogara kuti vanoda here development kana kuti havadi development.
Vanoti mitemo yakaita seCommunal Lands Act, iyo inopa simba rakanyanya kuhurumende, inofanira kubviswa. Sabhuku wemumusha wemubarati kuward 16 kwakondo kwakare kuChipinge, amai Zvironzo Kondo vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekudzingwa kwevanhu nekanzuru rakakura chose munzvimbo mavo, uye vanhu vanochema kwavari zuva nezuva.
Simeni zhinji ishizati hadzina varume dzakazvigarira, amweni akaramba, amweni ane humhuri hudotori kudai. Tinozokurwadziwa ndizvo zviro zvizvozvo, hazvizi kutirerukira. Vanotorumba vechitouya pendini utape zvatodzimba apo toenda pari.
Asi nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa, avo vakazvimirira, vaudza musangano uyu kuti madzimai haafaniri kubviswa munzvimbo dzaanogara vachiti pane mitemo yakakwana munyika inovadzivirira. Vati madzimai anofanira kuenda kumatare ezimhosva kuitira kuti mitemo iyi itevedzwe.
Iye ari kugara achipresidia nyaya iyi anogambisisa kuti amai vanoziva kuti handina kudzidza kuzvakabvakati ndinoziva kuti ndine kodzero yangu semunhukadzi kuti ndinge ndiriani, ende handigoni kubviswa nekuti isu magaro edu anofanira kukudzwa kuremekedzwa futi nedai nekuti taito vhizi yemunhu wemumaruzevha mumamatiri iguva rasekura kwematateguru avo. Izvozvo chete ukataiwa handigoni kubvapi, ndipo pakaberekwa sekuru asekuru sekuru asekuru chero ana kutunga kuzoti ndazvinza regerai vagare papo.
Mukuru wekanzuro yeChipinge vaBlessing Mambozha vaudza musangano uyu kuti hani chokwadi kuti kanzuro inobvisa vanhu munzvimbo dzavanogara zvisiri pamutemo. Vatiwo vamwe vanhu vari kubviswa munzvimbo dzavari kugara vakapinda munzvimbo idzi zvisiri pamutemo.
Saka isu chete tiri kuita tinoita basa nemutemo nekuti hatingomuki ndatiisa CEO wekanzuro yava kuita chakati nechakati, kwete basa haridari. Tinotevedza bumbiro remutemo kuti rinoti zvakati, this is the regional town and country planning act inotaura basa tofanira kuti takadai tofanira kuti takadai.
Vati vanobvumirana navaZamuchia kuti panofanira kuva nekutaurirana pakati pevagari, madzishe, makanzuru nevamwe pasati paitwa danho rekutanga bhizimisi kana kuvaka dhorobha munzvimbo. Mukuru wePYCD vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti vakaita tsvakurudzo iyi mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vari kudzingwa munzvimbo dzavanogara nekuda kwekuti hurumende iri kukoshesa vemabhizimisi kudarika vanhuwo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.